noti tichiseika na tichirudzwa namba akadero tichiona zvairudzwa namba yevanhu vari kubatwa necovid-19 ari kukwira tichatoda kunyanya kuziva ndechekuti vanhu ava vari kurwara here kana kuti vanhu ava vangobatirwa paroutine screening nokuti zvinotisidha nei handifungi kuti pane routine screening yatatamboita inecommunity any community at large saka kana tichiita routine screening kuvana vechikoro toenzanisa mafiga nevanhu vari kutorwara kare vari kubatwa nokuti varwara zvinoti give a false impression asi tatingangokurudzira hurumende ndeyekuti ngatizivise matanho okudzivirira covid-19 muzvikoro vakatovhura kare against advice yemateachers union and so forth kuti ivi pakati pavana vechikoro pasavana unobatwa nechirwere ichi nokuti panazvano umwe unorwarisa akofa zvekuita tarnish our image senyika
asi mubereki akanzwa kuti mwana wake abatwa aine covid-19 kuchikoro kunyange iri routine testing yamuri kutaura iyoyo hazviiti here kuti pave neutyirwa kweupenyu hwemwana ipapo
kana munhu atoera une covid-19 zvinorovesa hana nyange anga asina chaari kunzwa anozotanga kunzwa something changa chisipo saka zvinorovesa hana sevabereki zvinorovesa hana sevana vechikoro saka pano panofanira kuwanikwa pave nenzira dzokukansela vanhu vacho vanenge vanzo necovid-19 nekunzwisisa kuti vari kurwara here todza vabereki thecorrect picture kwete kukusiya vabereki vari murima vasingazivi kuti mwana wavo hanzi akabatwa covid-19 ari kurwara here kana kuti asi kurwara kunzi haaoneki vabereki vangogara murima kunzi hakuna visitation kunoko
itanzwawo bazi reutano riri kutaura kuti riri kutora matanho akasiyana siyana ekudzivirira kupararira kwedenda irori muzvikoro munoona zvese izvo zvichibudirira here kana kuti anogona kunge angori mashoko chete
amatanho chaivo avari kutora hapana nokuti vagara vachikundikana even normal ordinary community zvinhu zvese zvoda mari kaizvi zvino kana vasina mari yavari kuisa panzimbo tichingonzwa machema kuti hakuna sanitizer hakuna protective equipment hakuna mamatanho avanotaura vanozvagona sei vasingagone zvinhu zviri basic inyaya yekungoti vanhu isu pachedu ngatizvidzivirirei ngatitorei nyaya tiimisi maoko yedu tozvidzivirira tega vana vechikoro ngavazvidzivirire vega veti on their own hapana anovabetsera
iko kuwanikwa kuri kuitwa vana vechikoro vaine covid-19 Dr. Madzorera hakusvitsi here pakuti zvikoro zvimbobvarwa zvakare kuitira kudzivirira kupararira ikoko
zvokuti covid-19 ichaparara muzvikoro takagara tazvitaura kare nokuti vana vadiki vanotamba hamungavaudzi zvemasking nezvesocial distancing vana vadiki vanotamba vachiunguruzana pasi vachirumana saka takagara tazviziva saka hurumende ngaive prepared to deal nemaeffects okuvhura zvikoro kuvhara zvikoro vanogona kuvhara but nyaya yekuti vhurei inoita ndo vanhu vasingagone kupredicta ramangwana vachishandisa unyanzvi huripo zvinosvoresa saka ngavaone kuti vakwanisa kukipa zvikoro zvakavhurwa voisa manecessary resources muzvikoro kuti vana vasarambe vachiparadzirana covid-19 handizoti vanozviita sei because kana ari mabhoda ndoziva kuti even maboarding facilities achari limited saka ngavaone zvavangaiite